Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhu rakanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anotewo Rapson Zarira azvindikitwa na agent weZanu-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by-election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo angaonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatiwa kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga vataurira kuti chiremba hachakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabetsereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista, ndo pazomhanya mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kurutochikisa zvoti hei Kutoa dambuzi kwa tatu wana iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hasho Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tinechido tichitaurirana neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Taitaura paya tichitizonitiri incapacitated hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana naemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa. Vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingokomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatsoitwa pavari, bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvayakatoitika zvatitsikaone nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya mainvestigations wavo, bhozi state hanzi inoprovide security yaiye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvemamedicals achimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo akatipe vari kumuongorora maloya nepolisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuZaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati inini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muwa 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mafias Mtembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi icho Murere kwa Primary School. Vamurova zvingaita akazara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivisere kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Yerudanda inzvimbo yatanga tichiwana mareports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vebato reZANU PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati waaiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko Law and Order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara kugaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituent command center panova pana ipo pana constituents officer weZEC tichivaonesa kuti ndo zvitasangana nazvo kumapolling station akaita maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatisina kukwanisa kusvika nekuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwana kuti about 5% 95% of zvaka east constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarosing agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamatirios anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU PF polling agent pamutakas hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties are there to stay. Makompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki ana Freezy munana NCA vanga ari loki ende kazhinji saivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dombo zvozvo rinoitika pakati pezanu PF neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzodzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanu PF supporters nemavillage heads.
Mambo taurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa neZimbabwe Electoral Commission pazvaonekwa kuti ndizvo zviri kuitika izvi.
Vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muZimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the Electoral Code of Conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amairi ndai chipfunde vhavha vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvezvi madoctors zvava kutojamuka nyaya dzemari ambotanga achirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakuramo nyemari vachitabisana natinopowa mari yatikude tsusu saka akuchipatira kune marwadzo chaiye.
Imi makamboshanya here kuchipatarwa uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Ndakasaidza kuteta kuparinyatwa ndepregede neguru vangu mukoma mamu wangu. Ndiyane mwana akatsva nedzasi. Takurajira anga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndinobata ruoko futu. Saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazara vanhu vanga vakawanda. Umwe akati warira mazambia akarara. Madhokita akangomiramira vatatonzi tizasikwanze rese kutomborapa. Dai henyu matombotsvaga kana mukanganorapa. Ndo pakaimwewo dhokita wakutotaurawo nemeguru wangu takamuudza akati isati kurapa. Tipasisaiti. Kati nini be matumbo-tumbo ndenyongu mwana ini kana kuchivana tumbo nubatsirwa. Kati kuchivana wanga batsiru zanzi. Wana wase kukupewa kana omchungwa nukwanza kubatsira. Kusisiswa hati kubatsira zinezi. Kituli nezi timoshu lisha tukila kutitawo. Doku batatungu botapu. Katazi mdoku mwanda teni. Kuna ungo gugu watu siyao nubatsira mchivana. Kuchukwa di wakati batsira wakati ti. Kakoma mwana babatsiro marondage. Ajisa mshunga wangwa chumisa shiga maronda kaoma. Aizmusha aktu famba, aktu kara. Asaiga yuta bati. Shino wadzo mbeti. Tituona wangwa ito joga. Tukato tuku kina mtie. Kina mkoma nanga kato chukoka gumbo. Aizmi kato aktu mkisino. Woi pati aktu joga kato njijokira. Njibondi rase mbrudo gajiriwe. Pati kato njijokira. Endrewai muru wadzo shunga ite.
Izvaka itikarini uyezve murikuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakapina papo vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngerimani patikaenda ikoko. Vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi zvingada kutombokunyepa. Izvi baba pane chitedu chepechepe vanotorwarawo vakaenda iri wenisi vakasvika kusina madhokita. Vakatizobheta hamunditenda hangu chivanhu hamenuko vakatizoendawo kuchivanhu kuti habheta hamunditende kokunoti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatisi kupiwa yesu tiri kupiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende kwakwa tichitoda mari yese saka nomomotiwo zvinokwanisa varapikwa kuchivanhu vongoenda hako badhiwo kana vakanzie 30 bond 40 bond zvezviri nani panoti yesu acho riri kunetsa kuwana rinenge richitishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti kisanga siko pane umwe murume angatorwarawo aitonga akatsva zvekuti munozonzwisisika aitobatsirwawo ikoko bhati akagogoti toabvunza toti angasina tombokwanisa kufamba akaenda chipatara bhati chipatara vacho akasviko anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pasisaiti ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba sotiendawo. Vachitanina hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama. Bati chisedu takazotizongonyarobva tazongopowo $30 yatakatongopowo kozi takangoti sezvemwana wedu apora kufamba akutokwanisa kuti ndewo kresh.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadii zvenyu vateereri.
Aiwa, ndofunga vateereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho ichokwadi pazori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaye kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungava mutimburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufi uyawo. Mopuwa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zvikureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo, ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe ukunongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa munoyaa pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi uno uyorindwa pane patoti mai vemunhu nova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi ndo anotorinda bhokisi ro. Saka chiru mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunonzwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzedzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nokuti tinonzwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Ungava mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwo ekuti munhu yamufu uya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufu uyawo kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyawo akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvokuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Iko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi.
Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho naiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raisiita rekushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisira tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chomutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro manherano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.